Chiziviso, mukanzwa zvakunyanya kunakidza, musanhanzva masipika, muchifunga kuti ndiye ari kunaka. Ari kunaka ndiani?
Tamira kunze.
Baba rare musadaro.
Kunze.
I'm at another place. Just set a pace. Baba rare. Shaya, just sending no coupa.